Muteredzero wasachigaro wesangano rembatanidzwa wemasangano anoshanda akazvimirira reCrisis in Zimbabwe Coalition vaGeorge Makoni vaudza Studio 7 kuti nhengo dzavo dzakawanda dzakatoudzwa kuti dzinofanira kunyorera vana mudzviti kana madistrict administrator. Vanotiwo nhengo dzavo dzakaudzwa kuti vese vanoita zvematongerwo enyika vachanyimwa mvumo yekushanda zvikuru sei mumaruwa. VaMakoni vanotsanangura kuti zvave kunetsa kuwana maMOUs.
For example, Kuwedza, DA, aka tibata shu tarotai, MOU, inofano kuongoro wa batra. Uyezu, ivano vele sema dvisecha, lakusa watuanda kumfumo, kuti wanga jizia tuma meeting za kufambashi. Nenu, wano vele sema sabu, basu wanongo wachi tunu utawro mapulisa, kuti panema, panemisangano ya hitu.
Vama kuni wauza Studio 7, kuti kunze kwa makanzuru, vastori vawe wonechokita, pamusoro pemashandiro ezvemasangano akazvimirira mumatunhu, mukuru weCenter for Community Development in Zimbabwe, iyo inoshandira kumatunhu akaita seMidlands, Marsh East neCentral, Dr. Philip Pasrai, vanozviva kunetsa kupiwa zvibvumirano zvekushandira mumatunhu nekuda kwesarudzo dziri kuuya. Vanoti dzimwe nguva ukanyorera uchida chibvumirano ichi kana MOU haupindurwe.
Dzimwe nguva unonyorera kwavari asi havakupinduri, ndo zvati kusangana nazvo izvozvo. Zvobva zvangobudisa pachena kuti havasi kuda kuti tinge tichiita basa rekudzidzisa vanhu mumaruva matsvuku sei.
Mukuru wePlatform for Youth Development vaClarice Maduku vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo ivo vasati vaona dambudziko iri, vamwe vavo vari kugunununa nedambudziko iri. Munyori mukuru mubazi rezvekusimudzirwa kwemaruva vaGeorge Magoshongwe vakaudza musangano wamadzishe nevakuru vematunhu nguva pfupi yapfuura kuti ivo pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira vafanira kuita zvematongerwo enyika. Mwedzi wapfuura, Befanau reTelsim rekumasvingo rakaburitsa nyaya yekuti mukuru wedunhu reZaka vaVictor Zinanga vakaudza musangano wemakanzuru nemadzishe kuti masangano anoshanda akazvimirira anofanira kurambidzwa kushanda mudunhu iri vachapomera mhosva yekutsvagira bato rinopikisa reNDCT Rutsigiro. Asi mukuru wesangano rinoshanda rakazvimirira reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Rwanya vaudza Studio 7 kuti masangano anoshanda akazvimirira ari kuita basa guru mukudzidzisa vanhu kodzero dzavo. Vanoti semaziviro avo masangano aya haite zvematongerwo enyika.
Handisati ndamurwa panonzi New Zimbabwe kana kuti CRA kana kuti maoimendiwo anofamba chiti vhotera MDC vezaando anotofamba chirikuva vhotera zvanuga savhotera zvanu tinokurovai asi havasungi.
Vaitai madzivaidze nyanzvi munyaya dzebudiro vanoti masangano akazvimirira ari kubatsira zvikuru uye anofanira kuregwa achiita basa rawo akasununguka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.